Gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutarisirwa munguva pfupi inotevera kuti vataure nzira dzekuedza kusimbaradza upfumi hwenyika uye kuti mitengo yezvinhu isarambe ichikwira zvakanyanya. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti nemamiriro aita zvinhu munyika zviri nani kuti Zimbabwe ingoshandisa zvayo dhora rekuAmerica.
Tiri kuti Reserve Bank ndava achisiya nyaya yekuti shandisai US dollar neZim dollar, vane mari yacho iyoyo ngavashandise maUS. Ngavabva vati munhu wese ngaashandisa US dollar, iye atingati pachirungu dollarization. Masalari otambiriswa kuvanhu nemaUS dollars, nekuti petasvika taapa nguva yakaoma hatikwanisi kupapfuura apa tichishandisa Zim dollar. Saka zvekumhanyisa nemarets izvi kuita zvedu kwatiri kuita kwekupererwa, but kwatiri kuenda nyika yamira pasina kumira zvakanaka. Ngatimboshandisa maUS dollars kuti upfumi hwenyika hombodzikama tichifunga zvakanaka, nezim dollar harichina simba.
Mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya. Semuenzaniso, makirogiramu maviri eshuga aitengeswa nemadhora makumi matatu nemanomwe kana kuti $67 ave kuita madhora zana nemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti $139. Asi shuga iyi yave kuwanikwa pamusika mutema chete, zvimwe chetezvo neupfu. Financial Intelligence Unit kana kuti FIU yeReserve Bank of Zimbabwe yakatorawo danho rekuti ZPIT sezvakaitwa EcoCash idzikise zvakanyanya mari inotorwa nevanhu pazuva uye pamwedzi senzira yekuedza kusimbaradza dhora renyika iro riri kushaya simba. Mari iyi inonzi yange yave kuendeswa pamusika mutema. Asi vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti zviri kuitwa neRBZ zvinoshanda kwenguva pfupi.
Mukuona kwangu idanho ringangopodza kwenguva shoma nyaya idzi dzekutenderedzwa kwemari, asi hapasipo pane dambudziko. Dambudziko riri pakuti tine mari shoma yemaUS iri kutenderera munyika munomu. Dambudziko riri pakuti hatina indastri yakasimba inokwanisa kuita kuti tinge tichitengesa zvinhu kunze kwenyika tichiwana mari. Ndoo pane dambudziko.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanotiwo danho reRBZ rave kukanganisa vamwe vemabhizimisi vakaita se
small to medium enterprises. Vakutadza kunge vamwe wacho vari kutaura kuti havachakwanisi kunge vachibhadhara masupplier kana vamwe vanenge vachifanira kunge vachibhadharwa mari. Saka zvakuita kuti economy zviri kulimita economic activity, zvokanganisawo zvakare economic confidence, zvoita kuti pasave ne yatinoti machirungu economic freedom. Unowe ndoo musimboti wekuti ikonomi inge ichifamba zvakanaka. Uye zvatakaonawo ndezvekuti pakaitwa announcement iyi takaona mari yemuno ichiderera tichienzanisa nemari yekuUnited States of maUS dollars. Pakaitika major depreciation in terms of exchange rate yedu. Saka zvazvinopedzira zvazoita zvinogona kuita kuti vemabhizimusi vamwe vatange kuramba kugashira maZim dollar woda kubhadharwa nema United States dollars. In fact zviri kutoitika kutaura kwandiri kuita zviri kukonzereswawo zvakare nedambudziko rechronic high inflation rakatakatarisana naro senyika.
Muzvinafundo Mugano vanotiwo nyaya yeuori ndiyo yapa kuti musika mutema uite chamuramba mhuru.
Kune corruption yakanyanya iri mumamoney markets umu. Vanhu vazhinji veZimbabwe vanotendera neni kuti vazhinji havasati vabata ma-$20 nema-$10 akanzi akabuda aya, asi akazara kublack market ari mabhoxi nemabhoxi. Vamwe vatone zvimishina zvinokaunda mari ikoko. Ndiani ari kuendesa ikoko? Vanhu vakuru.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vataura havo vakazvimiririra.
Financial Intelligence Unit Reserve Bank should have this information. Kuziva kuti vanhu vari kufambisa mari ndivanani. It's not possible kuti munhu angangofambisa mari asingazivikanwi, especially during lockdown. Yekuti my business transactions are very limited. People transacting are very limited, makambani akawanda akavhara. Saka it should be easy to trace these people. And they need to make an example of some of these people. Vanofanira kubatwa, vanosungwa, vanoconvictwa.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kanoti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti panoda dare rekuzeya nyaya iyi kwete kuita fungira mumoyo rwendo rwembwa.
Isu sema bizimisi zvatinofunga ndezvekuti vanoshandisa EcoCash sema EcoCash agents nema business neve kasava nevamwe vese vane chekuita nezve EcoCash ngavagare pasi pamwe chete neiyo Financial Intelligence Unit RBZ vokurukurirana voonesana zvinangwa zviri kuda kuti zvibatwe neFinancial Intelligence Unit. Kana vaonesana votaurirana kuti mitemo yavo voifambisa sei, ponyatsotariswa kuti vari kuda kusenzesa EcoCash ava magenuine business here kana kuti mafly by night kana kuti mabriefcase business, potraya kuitwa weed out mabriefcase business, posara mabhizinesi chaiwo ane zvaari kuita achipuwa malimiti anokodzerana nemabhizinesi aari kuita. Isu tinofunga kuti approach yekuita dragnet approach yekuti kana uri kuda kubata hove ubva wabatanidzira nematachka nemagakanje nezvimwe zvese zvinogara mumvura wobva wazvibatawo zvakare uchizvibudisa mumvura hazvizoiti zvakanaka.
Mushure mekumbopedza makore gumi isina mari yayo, Zimbabwe yakadzora dhora rayo gore rapera, kunyange hazvo nyanzvi mweya dzezveupfumi dzaiyambira kuti uku kukoka mhepo wakatakura mamera murusero. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.